nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe svondo nyamafufu 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika yotarisana nekucherechedza zuva remagamba mangwana, hurumende ichikurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza magamba.
Makomberedzo edu atakarwa nawo muhondo, vamwe vakashaika, vamwe vakasvika muno muZimbabwe asi vari mumatambudziko. Kuti havana kuona zvinokodzera avanhu vakarwira musungu.
Bato reTransform Zimbabwe rinoti richashanda zvakasimba mukuona kuti mubatanidzwa weMDC Alliance wabudirira. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Marjorie Chikore veUnited Methodist Church vari muno muAmerica.
Ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa hilo huo unoliwana munonga Jesu achizoendera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akazvipira mukusunungura nyika kubva muunhapwa, hurumende ichikurudzirwa kuremekedza vose vakazvipira mukusunungura nyika. Mumwe wevakaumba bato rinopikisa reZimbabwe People First uye vari soro jena mubato iri varugare gumbo vanoti zvinosiririsa kuti magamba ave kuraswa nehurumende kana vakanga vaita maonero akasiyana nebato riri kutonga reZANU PF. Sangano rinomirirawo kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinotiwo iyi nguva yekutenda avo vakarwa hondo pamwe nevamwe vana veZimbabwe mubasa ravakaita rekusunungura nyika. Mugwaro raburitswa nesangano iri, ZPP inoti nyika ichiri kure kwazvo kuti isvike kuzvinangwa zveutongo hwejekerere sezvo kodzero dzevanhu dzisiri kuremekedzwa. Mukuzeya nezvezuva reHeroes Day taita hurukuro navagumbo.
Zuva ramangwana izuva rakakosha zvikuru nokuti izuva rokurangarira magamba edu. Makomberedzo edu atakarwa nawo muhondo, vamwe vakashaika, vamwe vakasvika muno muZimbabwe asi vari mumatambudziko nokuti havana kuona zvinokodzera savanhu vakarwira rusununguko. Asi izuva guru rinofanira kuti richerekedzere nomunhu wese.
Totarisawo ruremekedzo, vari kuwana here ruremekedzo kubva kuhurumende ivo vakarwa hondo vari kucherechedzwa?
Zviri kunetsa nokuti kuzvinoona kuti mawidows navamwe vakadaro, sirikadzi dzakasvigwa navarume uku vanongochema zuva nezuva, vanochema navana vavo navazukuru vavo kuti hakuna chavanowana. Saka chinhu chinorwadza zvikuru ende chinhu chatoti ende zvanga zvadzura kana kune hurumende ichauya kana after my election. Kuti hatingatauri paneino kana kuti unongotaura for 37 years and hakuna unoteerera. Sureti kana iye unenge achizouya gava idzi pavanokwanisa napo kuti hama navana vemaovetes ngavabate zvakanaka.
Kouyawo panyaya yekubatana kwemi makarwa hondo yechimurenga, kune vamwe vanoti havanyatsoona kubatana kwenyu, vanhu vanenge vachingodonzerana, uye nyayawo dzemapoka nemarudzi.
Iyo inyaya huru yavari kutaura iyo. Iya inorwadza zvikuru zvikuru kuvanhu vakarwira rusununguko. Hatifaniri kuti tipatsanidzwe nekuva nepfungwa dzakasiyana siyana. Kuva nepfungwa dzakasiyana siyana hachisiri chinhu chakaipa, chinhu chakanaka. Asi ngatiitei pakuvaka kuve neconstructive dialogue isilomira kuti maovetin vane right to express their views pfungwa dzavo vane right yoku debate ma issues vane right yoku criticize zvinenge zvichiitika so unoona kuti ati hwisisi sama community mamwana tobvoenda uko mwandobvoenda uko chanesa iko zvino hangu ndiringa ndikutaurira inyaya yemari inyaya yemapozisi nyaya yemari vanhu vari desperate vakaona munhu vakafunga kuti une mari womanyirako vakaona munhu vakafunga kuti une mari ota isu hazvisiri zvatakagwira
kouyawo imwe nyaya vagumbo yekuti munhu anenge akarwa muhondo yechimurenga akanga azoshaya asisadyidzana nezano p f haapihwe riremekedzero kuenda kana panoigwa magamba imi munoonawo sei
aiwa ini handimbotenderani nazvo izvozvo ndakashungudziwa zvikuru vakafa Simpson Mutambanhengwe Simpson Mutambanhengwe wanga ari vavamwe vanhu vakatanga musangano uyu wezano asi paakashaika haana kupiwa kana recognition kana ende ini handifungi kuti ndiwo maitiro atofanira kuzviziita gamba igamba kana wabvagwa hondo wakahondo wosvika panenge wakaita sikea zvino kungotora vamwe vasina kumbogwa kana vamwe vaishanda nasmith chaiyo ndovakudzi kwai ndiwo magamba ndiwo anoenda pahero sek aiwa tingeshandi takadaroka
vanga vari vakatanga bato rezimbabwe people first uye vari soro jena mubato iri varugare gumbo vari parunare mugweru nestudio 7 bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti kupinda kwaro mubatanidzwa wemdc alliance kwakatoita kuti richishanda zvine simba munyaya dzekutsvagira rutsigiro mubatanidzwa uyu kuti ukunde zano p f musarudzo dzegore rinouya mutungamiri wetransform zimbabwe uye vari mutauriri wemubatanidzwa wemdc alliance vajacob ngaruvhume vanoti pari zvino bato ravo riri mubishi kufamba mumatunhu ose enyika richikurudzira nhengo dzaro kuti dzibatsire mukuona kuti mubatanidzwa uyu wabudirira mubatanidzwa wemdc alliance une mapato manomwe anoti mdct mdc zanu ndonga multiracial christian party zimbabwe people first people's democratic party pamwe netransform zimbabwe mutungamiri wemdct vamogentsvangirai ndo vakasarudzwa kuti vakwikwidze vakamirira mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rinouya ngatinzwei hurukuro yataita navangari vhume
kutova mubatanidzwa kunoreva kuti iko taakutonyanya kutsvaga rutsigiro tiite chokwadi chekuti transform zimbabwe contribution yedu kumubatanidzwa nekusunungura nyika yezimbabwe kwaonekwa saka iko zvino ino titori neroll out program yepati iri kupfuurire mberi kusangana nevanhu kwatiri kuita tichiita chokwadi chekuti tamobilize mamembers edu etransform zimbabwe mumaconstituents 210 kuti ange ichibatsira kuti mubatanidzwa ubudirire saka isusu nhengo dzedu nevanhu vedu vese throughout the country vari kubatsirana kuti timobilize nemapato atiri kushanda navo pamwe chete throughout the country kuti tiite chokwadi chekuti mubatanidzwa wabudirira nekuti shungu dzedu ndedzekuti mubatanidzwa wabudirire ende uye tiite a meaningful contribution pakuita make sure kuti tabudirira
panyaya yekuti vamiriri vematunhu kana kuti nhengo dzeparamende nevemakanzura vachasarudzwa sei muri kuibatawo sei nyaya iyoyo setransform zimbabwe
iyoyo iri kukurukurwa nemanegotiators takawirirana kana kuti tiri kuwirirana semapato ese tiri 7 kuti structure yayo zvinofandiswa sei kuti vanokwikwidza sei saka hatina dambudziko neprocess yatiri kuita kuburikidza kutaurirana kwatiri kuita saka izvozvo zviri kufamba mberi zvakanaka sekuwirirana kwatakaita kuti vamogentsvangirai ndo vanotungamirire ndovatakwikwidza vakamirira purezidendi tiri kuwirirana zvakare kuti kumaconstituency achamira anonge achibva kubato ripi izvozvo zvakare zviri kungowirirwana pasina dambudziko zvachose
veruzhinji vari kukurudzirawo kuti dai manga mabatana nebato rinotungamirwa namai Joyce Mujuru renational people's party mune urongwa here hwekunge muchivakwezva kuuya kumubatanidzwa wenyu
mubatanidzwa zvachose uri kuti mapato emuzimbabwe anoda kuva bandiko rawo ngavauye hausi zvachose kurambidza chero umwe chete kuuya saka mai Joyce Mujuru vakasununguka zvachose kuti kana vachikwanisa just like any other Zimbabwean and any other political party inonge yakasununguka zvachose kuti inge iri part yeprocess yemubatanidzwa uyu Taka tino gamchira mazimbabwe na mapato waka siyana siyana. Itivange uchiwa nesu pambata nituwa huyoyo.
Vanga vari mutungamiri we Transform Zimbabwe, uye vari mutawiriri we MDC Alliance wa Jacob Ngaruvhume, vari parunari muHarare ne Studio 7. Vagari vekumaruwa emudunhu remasvingo vanoti havasi kufara nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe. Ayo vanoti ari kuudza vanhu kuti vanofanirwa kuenda kunonyoresa kuitira kuti vazovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti madzishe emasvingo akaita musangano nemasabhuku avo vachivaudza kuti vanofanirwa kuita musangano nevanhu vari mumabhuku avo vachivakurudzira kuti vanyorese kana chirongwa chekunyoresa chatanga. Masabhuku aya anonzi akaudzwawo kuti kana nguva yekuvhota yasvika anofanira kuudza vanhu vavo kuti vavhotere ZANU-PF. Vagari ava vanoti kunyange hazvo pasina chakaipa kuti madzishe avakurudzire kunyoresa kuvhota sezviri kuitwa nemamwe masangano, chavari kupokana nacho kuudzwa bato rekuvhotera. Mumwe mugari wekurufaro kwagutu vaeric matenda vanoti vakadaidzwa nemhuri yavo nasabhuku wavo vakaudzwa kuti vakasavhotera ZANU-PF vanozozvionera pamhino dzefodya.
Zviri kuitika ndezvekuti izvo masabhuku ari kuuya achitikurudzira kuenda kunonyoresa kuvhota, zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru. Asi dambudziko rotoita ipapo pakukurudzirwa kwatoitiwa, taakuudzirwa pekunovhotera chinhu chivhotero musangano wezanupf. Saka zvinonyatotishungurudza ndezvekuti taakutoudzirwa pekuvhotera senge vanhu vasingafungi. Isuwo sevanhu tinotarisirwa kuva nekodzero dzoti tinosarudza zvatinoda, kwete izvi zvekuudzirwa izvi kunzi hatichapiwi chikafu nerubetsero kunopiwa vamwe, notinenge tavhotera bato risiri rezanupf.
Vamatenda vanoti masabhuku ari kuvhundutsira vanhu kuti vanenge varamba kunyoreswa nekuvhotera ZANU-PF vachadzingwa munzvimbo dzavanogara. Vamwe vanhu vanoti vari kuudzwa kuti kana vachinge vanyoresa pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration kana kuti BVR, zvinoita nyore kuti ZANU-PF izive anenge asina kuivhotera. Asi nyanzvi dzemichina iyi dzinoti aya manyepo. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzoro dzevanoti madzishe haafaniri kupindira mukodzero dzevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu seCOTRAD sesangano tatitasangana nemashoko anosiririsa zvikuru ari kuitika muMwenezi, ari kuitika kuGutu West neari kuitika kuChiredzi, kuti vanhu vari kutorwa nemasabhuku vachiunganidzwa kumatare vachiudzwa kunzi ivo vauye kuzonyoresa mazita avo ende vagozoendeswa futi kana registration yatanga yemavhotsi kuti vaende vandoregistra kuvhota. Asi vari kuudzwa ivopo kuvhotera kuti vachafanirwa nguva vachivhotera ZANU-PF. Saka izvi zvinhu zviri kutikahadza patinozvinzwa kuti aiwa masabhuku aya ari kutadza kuziva basa ravo, kuti basa remadzisabhuku kugara nevanhu vachivayananisa, vachigara navo muzvakanaka, vachivayananisa pose pavanonetsana, kwete kuti iwo masabhuku oseenzesewa kuti ainge achimobhilaiza kuti ZANU-PF inge ichizovhoterwa. Tinozviramba uye tinoramba tichingodzokera kunyaya yebumbiro romutemo, kuti bumbiro romutemo redu rinorambidza masabhuku kuti asaita kuti iwo ange achimobhilaiza vanhu kuti vandovhotera ZANU-PF.
Mamwe emadzishe ari kupomerwa mhosva yekushungurudza vanhu anosanganisira Ishe Maruzva vekuBhikita, Ishe Ndanga vekuZaka pamwe naIshe Chitanga vekuMwenezi. Studio 7 yakaedza kubata madzishe aya kuti tizwe divi ravo, asi ikasabudirira kunze kwokubata Ishe Maruzva chete avo vakaramba mashoko aya vachiti manyepo. Ishe Maruzva vakati basa ravo nderekucherechedza tsika nemagariro evanhu mumaruwa ari pasi pavo. Asi mumwe mugari wemudunhu raIshe Maruzva uyo asina kuda kudomwa zita rake sezvo aityira upenyu hwake, anoti Ishe Maruzva havasi kutaura chokwadi panyaya iyi.
Zvekuitwa nemasabhuku zvekuti manikidza kuti tizovhotera ZANU-PF kana tanyoresa zvekutotipinza chando, nekuti tikaramba takutotya kuti musarudzo dzinotevera dzegore rinouya pachazoita mhirishonga tikarohwa nekuti tinenge taramba.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mumusangano wemasvingo Human Rights Trust muzvare Mavis Moyo vanoti vari kushanda nemamwe masangano mukuparura chirongwa chekudzidzisa vanhu kodzero dzavo munguva dzesarudzo. Mutungamiriri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vakaramba kutipa divi ravo vachiti vakabatikana ukuosa chigaro weZANU-PF masvingo. VaIsrael Chadzamira vakatiwo mashoko ekuti ZANU-PF iri kutuma madzishe kuti vawane rutsigiro masvingo haasi echokwadi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na muzvare Maureen Kademaunga vanotungamiraiwo sangano re hashtag SheVotes 2018 iro rakanangana nekurudzira vechidiki kuti vanyorese kuti vakwanise kunge vachivhota musarudzo dzegore rinouya. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Kademaunga. Chirongwa chenyu chinenge chane mwedzi yakati wandei machi tanga. Mungatidza kuti masvika papi pari zvino?
Hongu Blessing, chirongwa chedu pataka chitanga takanga tine fansiro yekuti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota muna April. Nekutaura kwakanga kwaita boka rezeki. Tasvika muna April vachibva vataiwa kunyoresa kuvhota kuchatanga muna June. June akava August akazova October akazova hamene kuchirini. Saka takadaro tichishanda mumaruwa mumasha nemumataunships mumataunzi tine dambudziko rekuti hatizivi tikunyoresa kuchaitwa rine.
Saka muri kuti kudii kuvanhu?
Saka zvatiri kuita pari zvino ndezvekuti tiri kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana tichigadzira yatingati database. Patinotora mazita evanhu padzimba dzavanogara kana vari comfortable akazhinji kutora mazita nemafoni number kuitira kuti mudatabhesi yedu tinokwanisa kuzongosenza atingati maSMS kana maWhatsapp ane information yekuti vanonovhota kupi uye zvakaita sei. Chakakanyanya kubata izvezvi ndechekutaurira vanhu kuti chirongwa cheiri kunzi Biometric Voter Registration BVR chiri kuuya nevheti hachifaniri kutyisa vanhu. Nemhaka yekuti manzira tiri kuita tichitsanangurwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika akasezanu PF pamwe chete nedzimwe nguva neiyo zeki yacho ndechekuti hatisi kunyatsa kutsanangurwa chirongwa chebvr ichi chekuti munhuwo zvake anobva atya kuti kana ndanzi ndirotorwa mafingerprint angu vachatorwa kunzi maziso angu akamira sei ndichatorwa mupikita pamwe ndinozoonekwa pandinonovhota. Saka isu shoko rati kunyanya famba naro izvezvi kunyange hedu tisingazive mazuva anotanga kuregistration tisingazive kuti registration ichatanga kusizo kuti zeki haisati yanyatsa kurongeka. Saka tiri kufamba nacho neshoko ratiri kusimbisa muvanhu nderekuti tava kupinda mekuti tava netinenge tine voter store itsva zvinoreva kuti munhu wese anofanira kuenda ikoko unorejista. Chirongwa chebvr ichi hachireve chero nemutoo upi kuti uchange uchionekwa tinovhotirani pauchazovhota nezveregistration chete ende zvinochengetwa mukombiyuta. Zvazvakanakira ndezvekuti vana vacheche vanga vachivhota vaya nevakafa vanga vachivhota nevamwe vakabuda munyika vasina mukana wokuzoka vanga vachingozoshandiswa mavhoti avo vatange vasimo muvhota zuro iroro ichange rine vanhu vedza vari muno kana vari kunze vanenge vafamba vakaenda vakanozvirejista kuti vawanikwa vari mukasei. Saka tatinokurudzira hamwe zvezvinoitekuti your vote is your secret. Kurejista nebvr does not mean kuti uchaonekwa. Saka pari zvino tikungosimbisa iyo nyaya yeeducation iyoyo nekungotaurira vanhu kuti rambai makavhura nzeve dzenyu pazvinotanga zveregistration tibata nemacommunities zvakare tichakurudzira kuti vabude vanorejista kuvhota.
Saka mungati mudura menyu mamuri kuti mudatabhesi mane vanhu vangani uye chinangwa chenyu ndechekuti munge mataura nevanhu vangani?
Alright. Saka zvatiri kuita isusvo ndezvekuti takatarisa madistrict ese ari 210. Donzo redu ranga riri rekuti pa 210 districts tikwanise kubata madzimai anoaiwo kuta 5000. Kana tinge rabata madzimai 5000 pa 210 districts handiti asi pari zvino hatisati tapinda mu-210 districts tinangoti pamadistricts atabata anovaiwo pamwe matatu muech province akwanisa kurikuta vanhu vedu vatiri kuti macommunity mobilizers kana kuti macrowd pullers vakunotibatsira iwo madzimai wayo atoti donzo redu ndokuti in each district you must have 5000 in database. Pari zvino database redu rakura ndikwanise kukupa nhamba asi dzanenge ataure ndezvekuti database redu yetu over 200,000 vari mudatabase mazitawo nemafoni namba vatinokwanisa kuti pane chero nguva kana tichida kuti titumire message tinokwanisa kuzviita ine click kutumira kuvanhu vavo ende isu zvatinofunga ndezvekuti kana tikabata munhu 1 iye ane vatiwo vatatu vana kana vashanu vaatikwanisa kusheya navo.
Sei muri kusimbirira kuzera revechidikiri?
Vechidiki vanova ntumu vatiri kunyanya kutarisana navo kunyanyanyanya madzimai ari between 18 and 35 vanga vasiri kuvhota less than 15% yevanhu vari kuvhota ndo vanobhilonga to this age group whereas when you look at the population these people constitute probably 60% to 70% of those who are eligible to vote.
Aiwa tinokutendai zvikuru muzvare kade maungane kupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna muzvare Maureen Kadimaunga vanotungamira sangano rinozikanwa iro nekuti hashtag SheVotes2018 iro rukurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Aiwa, amadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro gaisi yematambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naReverend Majori Chikore veUnited Methodist Church vari kuDallas muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno simba simba.
Yesu simba rangu.
Indirekta Dr. Chikore. Ni pastor mo United Methodist Church. Takatanga kuseva ni murumu wangu ari pastor in United Methodist Church 32 years ago tiri ku Zimbabwe. Nibvatauya kuno ku United States takapiwa church u Florida. Yanga ine like 3 locals. Nibvata pastor ikoko for 3 years. Ini ndobva ndakazoenda ku Duke University kunotora magwaro angu chikoro changu chekuita MDiv. Kuti ndikwanise kuva mufundisi akatrena. Saka ndakatrenwa ndobva ndakatanga kushanda nemurume wangu ku North Carolina. Takatanga tiri paShepherd House ikereke yemaZimbabweans. Ya ndakatanga inini iri section ndakatsvaga maZimbabweans in the area. Ndaona maZimbabweans about 5. Takatanga kunamata tichitsvaga vamwe. Kusikira chechi yoyota kutosangana tiri kuma 1,000. Ndendobva azowana opportunity yekuya kuDallas, the Lovers Lane United Methodist Church. This is a bigger church in 6,500 members. Predominantly wachena. Asi muservice iyoyo, isusu maZimbabweans, tinozopinda na 11 o'clock. Tinopinda nevarungu na 8:15 mangwanani, tupinda na na 9:30 ime chechi yevarungu na 11 ndo patinozotorana maZimbabweans tega topinda worship service yeZimbabweans tichiita zvekuridza ngosho nengoma nekuimba paChizimbabwe nekuworshipa paChizimbabwe.
Muri kuona zvichibudirira zvakadini uye muri kuona kuti nyasha dzacho dzinobva kuna tenzi dzakawanda zvakadii muministry iyoyi?
Muministry iyoyi taona nyasha dzinoshamisa nekuti like tine mumwe mwana akasununguka ende akasina munhu wekuti anotarisa angangori by herself. Ndakaenda ndikanogara 2 weeks naye ndichimudzidzisa kuti mwana anobatwa sei, mwana anochengetwa sei. And ndagara naye ndichimudzidzisa kuyamisa mwana nekuchengeta mwana. Takazotraya kunyora matsamba kuti mai vacho maive musikana wauye kubva kuZimbabwe. Zvakabatsira nekuti pachechi patiri tinokwanisa kubatsirawo nematsamba iwayo. Akapiwa visa mai vakabva wauya kuno kuzochengeta kamudzokoro kavo. Saka haasi wega, tine vanhu vatiri kubatsira in that way kuti kana tiri kuona pane need tinotsvaga the best yeku
satisfy need iyo yokune muZimbabwe fellow kuzoita ho vanenge vari kuuya ho vasingazviti kutangira papi sekuti maZimbabwe nzisu dzamu takuzioti unotanga papi mabasa anotsvagwa kupi tirikuvabatsira nemutoo zvevakadaro saka ndicho tinebasa guru ratiri kuita rekubatsira maZimbabwe anenge auya kunoku
izvi murungu zviitira kutexas chete mambofungawo here kuti zvinge zvichipararira kune mamwe mastates
takatanga tichizviita tiri kunorth carolina but kuchechi yatakatanga iyoyo isashepasa saka tichibva ipapo kune machechi akabva angozotanga vanzwa kuti mazimbabwenzi aakusangana achiita machechis tine machechi dzaall over muus ekumusha ndinoziva kuti muno mudallas tine about 30 different Zimbabwean churches nemadifferent pastors nekuti kubuda munthis gathering kwamaroma akabva achiti akusanganawo maanglican akusanganawo so different churches dzaakusangana and tinoita mibatanidzwa yatinozosangana futi machechi izvozvobatsira kuti tinongowanzana sevana vezimbabwe saka zvasararira kwese tatoonana women of dominion masangano makuru atinosangana mudzimai kunge zvataiita kumusha so we are trying kungotora zvataiita kumusha tichizviita kunoku kuti mweya yedu irambe ingori pana mwari
mungatisiro hwereshoko kune vakateerera vari kuzimbabwe vari muno muamerica nekumwe kwese
mazvita ndinofarira vhesi my favorite vhesi ijohn 11:40 inotaura iyo kuti jesu asati handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yamwari ndege ndikutaure manzwi mashoma ekutenda ukatenda zvezviro kwazvo if you believe wotaura kuna mwari chauri kuda kutenda ikoko kunoita kuti uone mbiri yamwari so ndinoti masikatana kune vamwe manheru tenda kuna mwari uone mbiri yavo ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa iroro unoriwana munonzwa jesu achizoendera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation saka situation iri kuitika ipi neipi inogona kunge iri kuitika muupenyu hwako tenda kuna mwari paunonamata kuti ndoda kuti gomo iri ribve ende ufungeka gomo iroro rinobva nekuti shoko ramwari rinoti speak to the problem or to the mountain and ukataura kugomo gomo rinobva saka ndoda kutsira inyaya yekuti haitengwi kutenda hakutengwi but if you just believe shoko ramwari rinotaura zvakare kuti John 3:16 kuti mwari akadisa pasi zvikuru ndizvo akatema mumbwana wake umwe akazvarwa ari ega kuti aminani anotenda arege kufa asi awe neupenyu husingaperi ngatitendei kuna mwari mazuva ese ekurarama kwedu uchimuka mangwanani isakutenda pazvinhu zvose muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene amen
amen
Dr. Majore Chikore, vanoye pastor United Methodist Church, vari parunare kuDallas, kuTexas, muno muAmerica, na Praxidis Jeremiah, we Studio 7. Isa ekambo ndiana aparadza musha kubva kuna Thomas Mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare nyika yocherechedza zuva remagamba mangwana hurumende ichikurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza magamba bato retransform zimbabwe rinoti richashanda zvakasimba mukuona kuti mubatanidzwa wemdc alliance wabudirira tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiire ndiri muwashington dc ndekusiyai muina nditungamiri nkomo